Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba, vanoti vagari vemuguta vanofanira kukoshesa sarudzo idzi, dzichaitwa musi wa26 kurume, vovhotera vanhu vane ruzivo rwokuita basa nemazvo, zvisinei kuti vanobva kubato ripi. Vati sarudzo dza2018 dzakaratidza pachena kuti kuna vamwe vakavhoterwa vasina ruzivo rwezvinotarisirwa kuitwa nakanzura. VaShumba vati mamwe makanzura anotadza kana kuita misangano nevagari vakati vanhu vakadai havafaniri kutombosarudzwa.
Chatiri kunyanya kuda ndechekuti kunyangwe munhu achiti anobva kuMDC, kuMDC ipi zvayo kana kuZANU-PF, anokwanisa here kupatsanura zvido zvari nezviri kudikwa nebato rake, uye zviri pagiraundi panyaya dzekuwanikwa kwemvura, masuwereji nenyaya dzemigwagwa nezvimwe zvingawandidze magariro ewanhu.
Vati mumawadhi mazhinji makumi masere nemanomwe ari muHarare, Ruwa neChitungwiza, basa harisi kufambiswa zvakanaka. Makanzura ese akadzingwa basa aibva kubato guru rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. VaShumba vati pane vamwe vakadzingwa basa vanokodzera kudzokera pazvigaro zvavo sezvo vaigona basa ravo.
Izvozvo zvekudzosera macancellors akange akarikoliwa ari zvakare akange ari kupiwa mhosva dzitori kumatare edzimhosva dzisati dzapera. Chinhu chinoratidza kusanyanya kuteerera wagari.
Sachigaro wesangano reHarare Metropolitan Residence Forum vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzemaby-election dzinopa vagari mukana wekusarudza vamiriri vavanoda.
Saka tinoshuvira isu seHarare Metropolitan Residence Forum kuti dai mukana uno wapiwa kuvagari nevacitizens enyika ino vanokwanisa kuvhota kuti vange vachisarudza vanhu vavanoda. Nekuti tinotiona pasarudzo dzimwe mapato ezvematongerwo enyika vachiimpoza macandidates, vachipa vanhu macandidates avasingadi. Saka izvozvo tinogara tichitaura nezvazvo kuti aiwa ngazvisirwe mumaoko nemuzvido zveveruzhinji kuti vasarudze ivo vamiriri vavanoda.
MDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa yakaita chisungo chokupa vese vakadzingwa mukana wekuti vapinde zvakare kuti vapedzise basa ravakasiya. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira nhengo dzavo dzese dzakadzingwa basa zvisina tsarukano neMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora. Vatiwo zvinofadza chose kuti danho rebato ravo riri kutambirwa nemufaro neveruzhinji.
Hongu bato rakatora chinhano chekuti ava naava vakabvutirwa mukana wavo wekuti vaseze community and vanga vasati vapedzwa. So in solidarity tiri kukumbira mavoters kuti vashare the same solidarity with these councillors and MPs vakaitwa record before the end of their term. So we are in the process yekuengage the communities to explain this position.
Vaive kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore avo vakadzingwa vati vakaramba vachishandira vanhu munzvimbo yavo uye vanofara kuti vanhu vakagadzirira kuvhota muwadhi mavo.
But pane zvakawanda chose zvandaida kuita. Ndakatiriya madhambu site ose anga ari mucommunity, zvibatsira necommunity nekanzuro. Sechitiri munoziva kuti kuHarare ward 16 hamuna public hall. During my time I made sure kuti izvo nzvimbo yekuisa public hall takaisekiwa and yatovepo iri approved. To me it's a milestone achievement. So pandiri kudzoka tokatsvaga way yekuti izvo how can we fund public hall ivakwe because at least ground ra available. For the last 30 years or so people have been failing to secure that ground. But through working with stakeholders, through working in a council system, we managed to secure that. So my challenge yayo kuti pandiri kudzoka kuita make sure ground rekugadzisira munyaitwa tokwanisa kudini zvavapo.
Tabvunza vangadziore kuti havachi kudzingwa zvekare here vakati havafungi kuti zvichaitika zvekare nekuti bato ravo rakagadzirira rwendo runo.
Vati kudzingwa obviously takatanga mitakachinjedzaka nezvatiri kuronga. That's why izvo vachinetsa kuti hamukupinda nezvitari nezvitari. That's why vari kupanika. But it is so atinge haakwanisa kuziva kuti izvo power requirement and we will be able to secure vote yevanhu.
MDCT yakatozivisa kuti ichakwikwidza sarudzo ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vakaudza Studio 7 mukupera kwesvondo kuti zvekunetserana mazita pamapato ezvematongerwo enyika hazvisi zvinhu zvi zvitsva sezvo zvakamboitika pakapasanura na MDC pachibuda mamwe mapato akaita se MDCT, MDCN uye zvakamboitikawo panyaya yezanu ndonga nezanu PF vakati makakava akadai anopedzwa neelectoral court sezvo risiri basa rezek. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.